Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina kukadzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinosangana negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi richipawo muonero wavo pamusoro pekuwandudzwa kwebhiri remutemo yesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Sangano revarairidzi rePTUZ rinonyorera gurukota revashandi nemabasa tsamba yekukurudzira kuti paitwe nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzechimbi-chimbi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yagara inotove neurongwa hwekuti nhaurirano dzemihoro dziitwe mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nezuro chakaita musangano negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi chichipawo muonero webato racho pamusoro pekuvandudzwa kwebhiri remitemo yesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Chikwata ichi chinonzi chakasvitsawo kuna vaZiyambi gwaro rebato reCCC riri maringe nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo rinonzi nebato iri rinogona kushandiswa pasarudzo. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi miriri webhinga mudare reparamende vari nhengo yechikwata cheCCC chakasangana navaZiyambi vaPrince Dube kweSiwanda vanoti vakatambirwa zvakanaka chose. Ngatinzwei hurukuro yataita navaSiwanda.
Ichokwadi ichocho kuti nhasi tawana mukana wokunosangana negurukota rinoona nezve Justice pamwe chete nemafambiro eParliament honorable Ziyambi tasangana navo kuoffice kwavo kwema hour anokwanisa kuita mana. Chinangwa chedu chokuinda kunoita musangano navo change chiri chinangwa chokuti sezvo tiri subato guru rinopikisa hurumende muno munyika, zvinenge zvakakodzera kuti kana kuchinzi kuri kugadzirwa mutemo kunyanya-nyanya mutemo unozokuita nezvesarudzo, zvakakosha kuti tinge tichipa miono yedu kuitira kuti tisainde kumaelections tine kupokana pokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana kuti election haisi kuzobatwa zvakanaka. So ndo zvinangwa zvatataindira tataenda kunovapa nokunovaratidza pfungwa dzatinadzo isusu sebato reCCC kuti dai taita sei kuitira kuti sarudzo dzedu dzibatwe nenzira yakanaka.
Saka iyo vaZiyambi vatambira sei gwaro renyu kana mashoko enyu amavapa?
VaZiyambi Ziyambi vatambira zvakanaka, tava nemusangano wangu wakanaka zvikuru. Tichiratidzana tapanana mukana wekuti isusu tifambe through document yedu tichivaratidza kuti mafungiro edu akamira sei. Tikazoshoropodzawo patachitoshoropodza ravo document, pane patachitenderana kuti apa zveshuwa panofanira kuti dai padai apa, naivowo vane muono wavo wakasiyana. Saka tavasiya vachiti ivowo sezvo vane vakuru vavo mukati mebato ravo nemuhurumende vachiri kuda kuti vawane mukana wokuti vainde vonoita maconsultations. Vakaita maconsultations, then after that vozodzoka kwatiri kuti tionesane kuti tiri kuindirira mberi sei nebhiru redu ratasvitsa kwavari.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change varumiriri webhinga muparamende vaPrince Dube kweSiwanda vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nezuro rakanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzechimbi-chimbi mukotori ino yekutanga kwegore. PTUZ inotiwe hurukuro dzinofanirwa kuitwa pasipe National Joint Negotiating Council, asi hadzisi kufamba sezvinotarisirwa, richitiwo dziri kunonotswa nehurumende zvakanyanya. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyori wesangano iri, vaRaymond Majongwe.
Nguva yafamba gore rato tanga January ratopera tatopinda muna February. Hapana nhaurirano dzati dzaitika. Zviri pachena kuti patakatanga gore takatanga tichitaura nyaya kuti salary yedu ngazvibude pachena kuti kune bonus here muna 2023. MaRBM achafambiswa sei? Mapromotions, matransfers, zvinhu izvi zvinoda kutanga kwegore, hapana chati chaitwa. Toenda pamasalaries, salary review ichange yakamira sei? US dollar component na RTGS component zvichange zvakamira sei? Mabonasi zvachanga achibhadharwa nemari dzipi? So that planning ne implementation ne expectations dzevanhu dzinokwanisa kuitwa quieten kana kuti vanhu vayasoshanda zvakasimba vachitarisa kuti government iri kuda kuti ipo chakati. Zvino up to now tatoo muna February hapana nhaurirano. Ende achitarisa kuti February uno salary increments tofanira kutanga kudziona.
Tanzwa mutsamba yenyu muchitaura hemi kuti hamusati manzwa kubva kuPublic Service Commission. Munozoona here minister vachikupai mhinduro yekugutsai?
Public Service Commission inotora signal kubva kuna minister ivava mavhima ndo anopresida over Public Service Commission processes. Saka todavira kuti pamwe Public Service Commission yakatomirirawo minister. Nekuti tiri kuti zvese zviri kuitika takatarisa kuti chii chiruda kuitwa, salary dziruda kureviewa here. Ende kwero tuzotaurwa nyaya yekunzi salary review kwasara 1 week yemaelections yakuitwa campaign gimmick. Kana vari kuda kupa vanhu mari ngavatiudze muna February muno kuti takuita nhaurirano dzemari. Toshanda tichinyatsoziva kuti takananga kupi.
Munoona here pachine nguva yekuti hurumende igadzirise zvichemo zvenyu izvi muchikwanisa kuwana mihoro yenyu mwedzi uno?
Tikaita nhaurirano iye zvino izvi, it's possible kuti salary review iyo igoefekta pasalary yaFebruary. Nekuti tikazongodarika apa, it means kuti February hatisati expect salary increment. Ndosaka tati kuti kana tikakwanisa kuita musangano this week, zvoreva izvo kuti even vana February kana vachida zvavo vaine mwoyo wevanhu vanogona kuita review masalaries edu upwards from February onwards. Zvokuti tikangodarika svondo rino iri hakusisina takutitarisa salary review muna March. Zvinova zvinhu zvatiri kuti hai tingararama here munyika yakadai.
Vanga vari munyori wesangano rePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi gurukota revashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yagara iine urongwa hwekuita nhaurirano dzemihoro dzeNational Joint Negotiating Council nevashandi vayo mwedzi uno.
Musangano weNJNC uchaitwa iro kotoro rino risati rapera. Ndiri kutarisira kuti uchaitika muna February imomo. Uye NJNC inenge yakabatanidza vanomirira vashandi nevanomirira hurumende ndiyo danho ratinaro iko zvino, the forum we have at the moment yekuita manegotiations iyayo. Ivo vePTUZ vanoziva kuti tiri muzvirongwa zvokuita negotiating council for the public sector. Asi hatisati tasvika ipapo. Tisati tasvika ipapo, forum iriko iko zvino ndiyoyo yeNJNC. Ndipo kuchaitwa hurukuro idzodzo dzavari kukumbira idzodzo.
Ivo vePTUZ vanopindawo here mumisangano iyoyi yeNational Joint Negotiating Council?
Ivo vaMajongwe vacho ivavo vanotove an alternate member weNJNC. Ndakatosaina tsamba dzekuvaappointa kuti vaipinde muNJNC as one of the negotiators dzinenge dzakamirira vashandi. Saka musangano uyu uri kutora nzvimbo vekuministry secretariat yedu vakabatana nevePSC, Public Service Commission, ndo vacharonga musangano iyoyo kuti uitike.
Saka musangano uyu unotarisirwa kuitwa riini, Honorable Mavhima?
Unotoitika kotoro rino risati rapera. Imomo muno muna February ndine chivimbo chekuti musangano iyoyo unoitika.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare neStudio 7. Sachigaro veAfrican Union Commission vaMusa Faki Mahamat vanonzi vakatambira kutarwa kwemusuwa 31 ndira sezuva rekucherechedzwa kwerunyararo nekuregererana muAfrica, kana kuti African Day of Peace and Reconciliation. Izvo zvinotevera chisungo chinonzi chakaitwawo nevatungamiri vedzihurumende pamwe nedzinyika vakaita musangano wavo muna chivabvu gorera pera kumalabo kuEquatorial Guinea. Studio 7 yaedza kubata mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Hilda Suka Mafukidze. Ndinodzokorora amai Hilda Suka Mafudze, asi nhare yavo yanga isingadairwi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe wevari kutevera nyaya iyi, Muzvare Tafadzwa Matinenga, kuti tinzwewo maonero avo.
Chero zvinhu zvakaita sei, hatikanganwi kwatinobva. Tiri vana vekuZimbabwe, Zimbabwe iri muAfrica. Saka pese panotaurwa nezverunyararo tine kugadzikana kweAfrica, tisu tiri kurewa. Naizvozvo, tinocherechedza mukana uyu pamwe chete nevamwe vedu kumusha, nekuti sekuziva kwenyu, isu kuZimbabwe hatichazivi kuti runyararo chii. Totonzwa nanambuya yedu nanasekuru kuti Zimbabwe yainakidza. Ko isu tichaionawo rini chinakidza pasina mirizhonga nekurwisana? Saka zuva iri kwandiri semwana weZimbabwe ari muno mudiaspora, nechishuwo chekuti dai nyika yedu yanaka, tadzokera zvakakosha kuti vakuru vemusangano iwaya African Union nemamwe United Nations SADC vantore nyaya dzemirizhonga dzemuZimbabwe nokupedza kurwisana seriously.
Nyaya dziri kutaurwa nezvadzo dzakakosherawo imi, kunyanya zvizvarwa zviri kunze. Kudai ndedzei?
Hongu hatizedu kumusha, asi zvinoitika ikoko zvinotibata. Tine hama nevabereki neshamwari dzinogara dzakabatira matumbu maoko, nekutya kuti anytime things can go south. Musi unowo manje manje patakaona vanasekuru nanamai vedu nanambuya vedu vachirohwa kwamurewoko. Nyaya dzepfuti nemaarmed robberies dzawanda munyika. Political violence yanyanya munyika. Job Sikala achiri mujeri zvipati zvandiri kutaura zvanhasi. Zvese izvi inyaya yekuti things are not well paekonomi yedu. Hurumende yeZANU-PF yatadza kutonga nyika.
Takanzwawo kuti makapindawo misangano yeUS Africa Summit yakaitwa kuno kuWashington gore rakapera. Africa ichimiririrwawo zvakanyanya munhaurwa dziri kutaurwa nezvadzo idzodzi. Ndezvipi zvamunoda imi makatarisawo pamire nyika pari zvino?
Hatimbodi zvakawanda isu. Tinongoda peace. Kujika tichiguta, mabasa, maindustry, magetsi, mvura, runyararo. Sarudzo dziri free and fair, freedom to speak and vote, freedom to participate. Nesiwo kuno kudiaspora, tine ese munyika yedu, tuku demanda diaspora vote yatiri kunyimwa. Zimwani ingowane zimwe nyika dzinovota one, saka isusu tinotitadzisachi.
Nyaya yerunyararo, sarudzo dzejekerere yataurwa pano, paruku kurukurwa zvakanyanya nyaya dzesarudzo. Takambonzwa muchitaura nyaya dzediaspora vote nezvimwe zvamaitaurawo pamusoro pemamiriro ezvinhu kumusha uku. Imi muri kubatsirawo nenzira dzipi kuti zvinhu zvinake?
Isusu vana vemudiaspora tiri kubatsira Zimbabwe nemari dzatinotumira hama neshamwari dzedu kumusha. Muri dzakawanda dzinotorararama nediaspora support. Mushonga chaiye ndisi tiri kutotenga tichitumira kumusha. Chikafu, moral support neactivism yachina iyoyo tichiencourage kuti vanhu varegister kuvhota. Zvakawanda zviri kuitwa nevanhu vari mudiaspora to support Zimbabwe. Chatokurudzira vanhu ndechekuti hande tinovhota nouwandu hwedu. Tisarudze hurumende yatinoda, pamwe zvinhu zvingatichinjira.
Avanga vari Muzvare Tafadzwa Matinenga vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Muzinda weZimbabwe uri muPretoria muSouth Africa uri kukoka vatore venhau nhasi kumusangano wekuparurwa kwechirongwa chekuongorora kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvinoda kudzokera kumusha zvingabatsirwa sei. Musangano uyu unonzi uchange uchikokerwa nemumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi, uye uchaitirwa pamuzinda weZimbabwe uri panhamba 798 Meton Avenue muArcadia makare muPretoria. Magwaro eZimbabwe Exemption Permit ari kuguma kushanda musi wa30 Chikumi gore rino, uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika ku180,000 zviri pamagwaro aya anozvibvumidza kugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Zim Live ine nyaya inoti mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vashevedzwa kudare redzimhosva musi wa17 kukadzi kuti vazope humbo hwavo pamhosva iri kupomerwa mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare fadzai mahere yekuburitsa manyepo. Bepanhau reHerald rine nyaya inoti gurukota rezveutano vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakaudza musangano wekuparurwa kwechirongwa chezvematongerwo enyika chakanangana nekupedzwa kweHIV AIDS muvana pasi rose panosvika 2030 kuDar es Salaam kuTanzania kuti hurumende yavo yakazvipira kupedza kupararira kweHIV kuvana. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hallo, hallo pastudio 7 makadini vashamarari mese mestudio 7. Tinokutendai nechirongwa chamunotipa misi yose. Ini sekuona kwangu pafungwa dzangu pamaringe nematauriro makaita kuti zita ichirongwa chekumaruwa chamuda kupinza chitsvechi ndakaona sekunge ndikadudza zita rinonzi zvese kumusha zvese kumusha. Ndakaita tsvagurudzo ndikaona kuti kumusha ndiko kunobva munhu wese chizenda kumadhorobha kumatauni anenge abva nokumusha, uye kana akafa munhu anochengetwa kumusha. Kazhinji tikafira kudhorobha kuti tichigara tinouya kumusha. Ndatenda ini ambassador studio 7 ambassador.
Pa studio 7 apo makadiri zvenyu vese vatipenyuri nevatereri vacho ndinoitwa Simango mbaimbai pacheche chapo. Ndoda kutaura zvangu pamusana pechiziviso chechirongwa chemumamishao. Ndanga ndichiti kudai tikadai so tikati Community Radio Voice of America Women and Child amenoti pakamira sei Radio Community Voice of America Women and Child.
Makadiko pa studio 7 pamazita ezvirongwa zvitsvaizvo chemadzimai icho ndanichisuggesta zita rekuti patsime, nechikonzero chekuti madzimai kazhinji anosangana patsime. Ndopanosangana vasikana, ndopanosangana madzimai echikuru, ndopanokurukurwa zvakare nyaya, ndopanopananwa mazano nekutsiuranwa. Saka patsime ndorandiri kusuggesta.
Pastudio 7 apo makasimba here shamarare here isu tinosimba. Tiri panhau yanga iri kutaurwa iyi musi wese ndiwe anhukadzi. Ndazwe kufara fani paine varume vanga uri kutaura apo kuti vakadzi ndo chinhu chikuru mukati mwekurarama. Zvechokwadi, vakadziwo kune akadziwa nepfungwa dzinoshanda dzekutodarika anhurume mukuziya nekuita nekuronga nekusimudzire upenyu hwanhu mukati menharaunda nemunyika. Asi varume vazhinji hazvitendwa kunyanya kumaruwa kunoku. Varume ari kuno vane tsika yekuti munhukadzi haafani umire pamberi paanhurume. Saka ndokutsikirwa kunoita anhukadzi. Asi kaziti kune akadziwa anogonawo vanoziya zvese wokudarika anhurume. Saka ipopo apo dai tapaziya tese vanhurume muziye kuti kana anhukadzi vanotungamirira semaitiro anoita muchengetere wanite mhuri, kutakurira wanite nhumbu nekuzvare munhu kuchengeta, muziye kuti anoziyawo zvaanenge achiita. Saka ipopo apo ngatipanane mukana yakaenzana. Tingafara chose kana vanhu varume akaziya kunyanya kumaruwa. Haatobvumi kuti mukadzi kana angapinde pa MP ungapinda pa ukanzira hatozvifariri anoti hazvinomira sei pamberi pedu unonga akuritoka. Saka tiri kuti vanhurume ziya ipopo kuna akadzi vanokona kuumbe nyika, anokona kugadzirisa munharaunda. Izvozvo ndatenda hangu.
Ndangoti nditsuure umwe mutereri wedu uyu. Haamaike ukariyati anogona. Matauriro iwayo ndiwo ake nepatani rake. Hazvifanirwi kutofanana nezvevamwe. Isu tiri vebhora tinozvinzwisisa. Iwe hauzi webhora zvatotitaridza kuti uri kunana tenisi kana kuti rabhigi ndokwauri. Hada uri webhora wainakirwa naKariyati. Siyana naye uyo atori bhuwa akadaro. Ngaramba akadaro, ngaramba akadaro. Aiwa tinongoti nemakorokoto e 20 years. Nemakorokoto e 20 years. Hatanonoka edu kurokotedza. Asi ndovimba kuti makagocha, makagocha, mukafara. Rambai makadaro, rambai makadaro, ndinotenda, ndinotenda.
Studio 7, vana mukoma Jonga Kandimire, vana mukoma Blessing, vana mukoma Tanonoka Wande, tinoti rambai makadzvanya ipapo muchinyatso kutepfenyura zvido zvevanhu kufadza vanhu, ndiko kwatiri kungochemera chete chete nai. Rambai makadaro pa Studio 7, aiwa tinokurukutedza makore makumi maviri, aiwa Studio 7 ichingovamo chete, aiwa tinoti rambai makadaro vana mukoma Jonga. Tepfenyurai tinokunamatirai kuti Mwari vakupei makore mazhinji namazuva mazhinji ekurarama. Muchingovapo panepfenyuro vakomana. Aiwa inda ndangotiwo zvangu kana zita racherora muri kutsvakawo. Dai mama angoti Zimbabwe Village Story zvazvakangodii zvefuti ipapo. Kuti vanhu vanyatsokunzwisisa kuti zviri kutepfenyurwa ndezvekupi, ndezvekuZimbabwe. Saka rambai makadzvanya ipapo vana mukoma Jonga Kandimira. Aiwa ndinotenda zvangu ndiri paJohannesburg Midrand.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira.
Direct from Washington, the voice of America.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri vemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris nevanorwira kodzero dzevanhu vaAl Sharpton nezuro vakabatana nemhuri neshamwari parufu rwavataya Nichols. Avo rufu rwavo mwedzi wapera rwakaisa pachena utsinye nechisimba zvinoshandiswa nemapurisa muAmerica. Sangano renhau reAssociated Press rinoti hurumende yechiuto muMyanmar yakazivisa kuti yave kuwedzera mutemo wechimbi-chimbi wayakadzika payakatora masimba makore maviri adarika. Danho rinoita seriri kudzorera kumashure urongwa hwayo hwesarudzo dzanga dzichitarisirwa muna Nyamavhuvhu. Komiti yedare reparamende remuAmerica inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende reHouse Committee on Oversight and Accountability nezuro yakaita musangano wayo wekutanga uri pamusoro pekunzwa nezvekubiwa nekushandiswa zvisizvo kwemari yehurumende yaifanirwa kubatsira zvirongwa zveCOVID-19. Vanhu vanodarika chiuru vanonzi vakatobvuma mhosva yekuba mari yeCOVID-19 iyi iyo yakaparurwa nedare reCongress mazuva ekutanga kwedenda iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa chekuZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Tingati danho ratorwa nedare reparamende kana kuti Congress rekuongorora mafambisirwo akaita mari dzakaburitswa kana kuti dzakaapruvhwa kana kuti dzakatenderwa naiyo Congress kuti dzinge dzishandiswa mukubatsira vanhu nemakambani munguva iyo COVID yanga ichirura mare. Idanhe rakanaka zvikuru kwazvo nekuti zvinhu zvakakosha kuti mari dzehurumende dzinova mari dzevanhu veAmerica vanobhadhara mataxes dzinge dzishandiswa nenzira kwayo, nenzira iri pamutemo, nenzira yadzinenge dzichinzi dzinofanira kushandiswa. Sezvataa kuziya ndezvekuti vanhu vakawanda chaizvo nemakambani akasowanda chaizvo vakatora mari idzi dzikadyiwa nenzira isina kunaka. mari dzakabiwa, vamwe vaitenga dzimotikari, vamwe vachitenga dzimba, vamwe vachienda kunotandara, vamwe vachitenga zvikepe nemari dzaifana nge dzichibatsira vanhu vanga vapinda mudambudziko reCOVID-19. Saka zviri kuitwa neCongress zvinoratidza kuti muAmerica mune utongo hune machecks and balances, kana kuti mapazi ehurumende anobatsirana kuona kuti hurumende iri kuita zvido zvevanhu kwete kuita zvido zvevashoma neavo vanoita zveunjikire.
Icho chiitiko chekuti kune vanhu vakaba mari yaifanira kunge ichibatsira denda reCOVID-19 zvinosiya papi mune ramangwana hurumende kubatsira matambudziko akaita saiwaya zvakare?
Tinoziva kuti makambani nevanhu onje vakawanda chaizvo, vanhu vakawandisisa chaizvo vari kuinvestigatewa kana kuti vari kuongororwa nehurumende maringe nekufambiswa kwemari dzeCOVID. Izvi zvinosiya mukaha wekuti hurumende irambe ichiveza mashandisiro ainoita mari kuitira kuti pave nekushandiswa kwemari kuri transparent kana kuti kuri pachena. Hationi hurumende ichizorega kubatsira vanhu munguva yekutambura nekuda kwevanhu ava vakaita hunyire kana makambani akaita hunyire. Zvinototaridzawo zvakare kuti machecks and balances kana kuti maarms kana kuti mapazi ehurumende yeAmerica ari kusenza, uye zvinoita kuti kana vanhu vachinge vatora mari vakaishandisa zvisina tsarukano kana kuti vanenge vabira vanhu vanenge vabira hurumende vanozobatwa chete nemutemo. Tinoreva kuti mutemo womuno muAmerica unoshanda kana uchinge wateedzerwa.
Izvo zviri kuitwa neCongress ichitungamirwa nebato reRepublican Party hazvisi zvinenge zvakuonekwa sekunge zvazve zvematongerwo enyika here zvekunanga utungamiri hwaBiden veDemocratic Party?
Tingati zviri kuitwa neCongress kunyanyanya donzo chairo nderekuti vaburitse pachena kuti mari dzehurumende dzinenge dzichishandiswa nenzira inenge yakaapprovwa neCongress kana inenge yakatenderwa neCongress kana kuti nehurumende. Saka tinoona sekuti kana takatarisa nedivi iroro zviri kuitwa zvinhu zvakanaka chaizvo, asiwo tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvinotowanika chete. Tinoonawo sekuti vamwe vari mumakomiti aya vanenge vari kutsvaga kuti vatsvagewo kuti vodzvanya napapi kana takatarisa nezvematongerwo enyika. Asi tisakanganwa kuti mari idzi dzakaapprove kana kuti dzakatenderwa neCongress munguva yaitonga vaTrump. Zvinoreva kuti imomo mubato remaRepublicans mune vamwe vari kuda kutsvagawo kuti vaone kuti hurumende yavaTrump yanga isina mhosho dzakanyanya here, nekuti mubato remaRepublicans mapinda pongwe zvekuti maane mapazi kana kuti nemafactions.
Vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe chiri muno muAmerica, vaFrank Guni vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira yeStudio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi weMugovera nemusi weSvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruva nemusi weMugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi weSvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chiine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita amunofunga kuti ndo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubayiro weradio. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinosangana negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi zviri maringe nebhiri rekuwandudzwa kwemitemo yesarudzo reElectoral Amendment Bill. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinonyorera gurukota rezvevashandi nemabasa tsamba yekukurudzira kuti paitwe nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzechimbi-chimbi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yagara inotove neurongwa hwekuita nhaurirano dzemihoro idzi mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. anoti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande.